Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Vechikomana nevasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya, panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection ikapinda mumuviri memwana kazhinji inopinda nemukanwa nemumhino. Inoenda inogara kumatoti maparotid glands. Maglands anoshanda pakubudikadzira mate kana saliva noyuba iyo yatinoshandisa pakufenga nekudigesta chikafu.
Vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi.
Pasarapowo mamsi nokwanisa kuspreda kuenda kana kubraini kana kurwana wakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvokonza kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai. Satinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamsi kana mahumunya kurumbidzei mwana yekuchipatara arapwe nekurumbidza.
Imwe nyanzvi yayo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwake. Kanaka vaendera mberi vachitsinirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro, kwira temperature kana fiva, tadza kudya zvakanaka, kuneta, kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles, kuzvimba dama rimwe kana kuti ose, uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavhaksinetwa hauzouyi hune simba, asi kune vanenge vasina kuvhaksinetwa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR, inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa, vasina kuvhaksinetwa, ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota munyaya dzezveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya, asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamayedzi nayo mishonga inorapa mahumunya. Ndo zvimwe chetezvo nematonsils inge even munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese tinomurifeya kune mamwe mapractitioners zvikuru zvaro kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri, uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru kurure UNICEF, sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo, zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara, zvikuru vegungano reJohani Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitse.